my honorable members, is the MDC Alliance. Nasi taati ne caucus, ya tosangana nao. Ndi taendesa izazo waka simba kuti. Wanufanonge wa sila mafomu, kura diga ufume wa wai nao. Kisa titaenda ne parliament upenyuwe 5 years. Then mangwana, kijaika follow up, nicha tari sama MPs yese kuti. Munuweso nunga asa kumiti ya ni mafomu zake.
Mune mamwe mapato ni vamwe vakazvimirirawo vega varimo muparamende muri kuona here vachiunzawo mafoma ese kudiwa kwazviri kuitwa nemutemo
hakungoti chinhu chekuti iye zvisiri kuchitaura ka inine kutarisa kwangu ndakanyanya kutarisa MDC Alliance Members of Parliament but tiri ipapo takatarisa nyika yese ndiri kuona kuti zvingatiomerei vamwe kunyanyanyanya vebato rezanupf kuti vange vachizo declare upfumi hwese hwevai nawo maonero angu nekutiva kutya kuti vazounzwa kuti ko humwe upfumi uyu tazosvika nepane imwe nguva kuti vakauwana kupi
aha touyawo pakuti ivo vatungamiri venyika nevatevedzeri vavo muruzivo rwenyu vakaitawo here izvozvi zvimwe chete zviri kukumbirwa kunzi vadare vaite izvo
ya zvandiri kuona takatarisa vatungamiriri venyika isusu separlamend handichida tiri third arm of government programu iri ichiuya yakauya tiri kuworkshop tichitaurirwa neprogramu yedu sekuwirirana kwatakaita patakagadzira mastanding rules and orders edu palast parliament ye8th parliament kuti wese mumiriri unofanira kuratidza upfumi hwake kunyika achifira mafomu iwavo saka hatisinyatsa kuziva kuti executive uku zviri kuitwa nemazvo here nekuti hatisatonyatsa kutarisa nemazvo asi tisaita oversight munguva pfupi pfupi yatakatarisana nayo